Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu dzanasi chipiri gunyana 10/2019. Madzimambo edzinza reva imbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe achitungamirwa namambo Katiza Gombo. Anoti hapachisina makakatanwa pamusoro pekuvigwa kwavaMugabe sezvo hurumende ichitungamirwa navaEmerson Mnangagwa yave kutungamira zvose zvose zvichaitwa pakuvigwa kwavo. Mutumbi wavaMugabe wotarisirwa kusvika munyika mangwana uchibva kuSingapore uko kwavakashayikira. Dare remakurukota rozeya zvakawanda kusanganisira rufu rwavaMugabe. Mapato ezvematongerwo enyika akarwira rusununguko rwenyika dzekuChamhembe kweAfrica oenda kuZimbabwe zvichitevera kushaya kwavaMugabe. Mitengo yezvinhu yoramba ichikwira panguva iyo veruzhinji vari kuti upenyu hwakavaomera. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na8 pm tiri kutarisa upenyu nenhoroondo yavaMugabe uye zvazvinoreva kune vechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930-6070 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.